manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 17 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoye zviri muchirongwa chanhasi. Pastor Ivan Mawarire vanomiswa mudare vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Mutungamiri wenyika ava Emerson Mnangagwa avo vari kuBelarus vochema-chema vachiti zvirango ndizvo zvauraya upfumi hweZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika va Emerson Mnangagwa vafura nzvimbo ichange ichionekwa semuzinda weZimbabwe muBelarus senzira yekusimbaradza ukama weZimbabwe nenyika iyi. Chitwe ichi chinotevera musangano waitwa nemutungamiri weBelarus nava Mnangagwa muzvina business Alexander Zingman ndivo vachange vari munyarikani anomiririra Zimbabwe. Vamunangagwa vanga vachitarisirwa kuita mimwe misangano nemutungamiri weBelarus nhasi masikati. Vachitaura vari muBelarus, vamunangagwa vachema-chema zvikuru nekutemerwa kwakaitwa Zimbabwe zvirango zveupfumi nenyika dzekumadokero izvo zvavati zvauraya upfumi hweZimbabwe.
Zimbabwe has gone through severe economic sanctions and isolation. For now, nearly 2 decades.
Zimbabwe yave nemakore akawanda ave kutoswedera kumakumi nemaviri yakatemerwa zviga nezvirango zveupfumi izvo zvakapa kuti nyika yedu igwadame nekudonedzwa kweuremu hwemari mugore ra2009. Avo vanga vari vamunangagwa vachitaura vari kuBelarus kumusangano wavapinda. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabatawo muongorori wezvematongerwo enyika uye vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuMoscow vasimba chiduku kuti tinzwewo maonero avo.
Zvinenge zviri zvinhu zvakanaka kuti mutungamiri wenyika auye vazovaka ukama nenyika yeRussia kuti ikonomi yedu isimukire. Asi mukufamba kwa Mnangagwa chekutanga chekuti marelations avangangode kumaukama mukumunya dzeupfumi wangangode kumba neRussia haungabatsire panguva ino yatiinei, haungabatsire nyika yedu yeZimbabwe nokudawo kuti aya anenge ari malong term relationship, economic relationship anozobatsira zvabo, anobatsira upfumi hwenyika kuti usimukire ngenguva panguva inozotevera iyo. Panguva ino yatiri tuda kuti vamunangagwa vagadzirise zvekuitika munyika panguva ino yezvekuti panguva ino yationi chekuti munhu angafambire kubva kuZimbabwe kuya kuRussia rabva kuanaunza kukwira kwematengo emafuta then otiza nyika vauya kuzogadzira vauya kuzoita misangano yezveupfumi munyika yerussia hazvinazvo zvinobatsira russia in anyway.
Tiri kunzwa vari mubelarus mavari kusangana sanganawo tatonzwa kuti vavhura honorary embassy munyika yebelarus. Nyika idzi muri mueurope mamurumu dzinotibatsira zvakadiko seyezimbabwe dzavashanyira kushanyira idzi.
Kubatsira cheko chaiko kusimudzira upfumi hwezimbabwe tinongova zvingonzi kwasainwa chakati kwasainwa madhiu rakati but chataona chaiitwa chaicho chaicho hapana chaiitwa nokuti infact vanga vanobatsira zvavo but mainvestments kuti auye kuzimbabwe nezvekuitika iye zvino panguva ine zvokuti kune mhirizhonga dzakawanda dzekuitika hatingati zimbabwe is open for business kuti nyika dziuye kuzoinvesta zimbabwe kuzokusimudzira upenyu hwenyika.
International World Community vakaita sana United Nations tambonzwawo muchiti vamwe vambenge muchitaurawo navo vari kutiwo kudii pamusoro pezviri kuitika kuzimbabwe nerwendo rwemukuru kudai.
United Nations vanga vachiti tinoda maemails, tinoda munhu anokwanisa kutisendera maemail mutitsanangurire zvekunyatsoitika chaizvo chaizvo zvokuyatsoitika chaizvo chaizvo muzomutiexplain nekuti pari zvino panguva inei havana access yakawanda kunyatso vamwezva zvekuita nekuti masaisai emuzimbabwe akadzimwa.
Avo vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika vasimba chiduku vachitaura vari parunhare vari kubelarus. Vanorwira kodzero nezvedzisvondo vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanirwa kudzoka nechimbi chimbi kuzogadzirisa zviri kunetsa sezvo vanhu vari kufa mukuratidzira kuri kuitwa munyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzekodzero vadzikamai Bere vati matanho anga achitorwa navamunangagwa kubva zvavatora masimba muna mbudzi 2017 anga asiri ekuvaka. Vabere vati vamunangagwa vanga vaine mukana wekubatanidza vana vezimbabwe asi vakati pari zvino vanhu vakatonyanyoparadzaniswa.
Nyaya yeutungamiriri ndonhau yava nenguva ichitishungurudza muno muzimbabwe. Saka haisingori nyaya yekuti havana kudzoka chete munguva yecrisis but inotongori nyaya yematanho avanga vachitora kubva pavakatora masimba muna November muna 2017. Yanga iri nguva yekuti vanga vaine mukana wekubatanidza nyika nekuda kwekuti vakataura ivo kuti new dispensation. Asi tikaenda tikazonotarisa kuongorora mabatirwo akaitwa maelections acho akatevera zvakatonyanya kupatsanura nyika. Mushure memaelections vakapa speech vakati ndiri president wevanhu vese, vakati ivo ndichange ndichinyanya kufokasa on economy kudarika politics. Vane zvakawanda zvavakataura zvairatidza kuti vanga vaine promise yavo yanga iri kuti vanoda kubatanidza vanhu vese. Asi mushure memaelections tinoona kuti vanhu vatonyanya kuparadzana.
Vabere vatiwo hurumende yavamunangagwa yatadza kuvandudza upfumi sezvo vasingatsvaki rubatsiro kuruzhinji kuti zvii zvingaitwa kuitira kusimudzira nyika.
Ikonomi mamiriro ayaita iri kuita kuratidza kuti haisi kunyatsobatwa zvakanaka. Saka pakunoumba yatinoti policy yepost election kuti ndichaita sei neekonomi, chandinoona vakakonewa ndechekuunza vanhu vese kuti vagare pasi vakurukura nezvekuti matano atichatora kuti tiumbe upfumi huya hwavaipromisa vanhu munew dispensation ndeapi. Vakangopika vanhu vatingati vavaifunga kuti ndivo vanoziva matechnocrats avo vana Mutuli Ncube nevamwe vakadaro, vakafunga kuti ivo pachezvavo vanokwanisa kupa solution kuvana vezimbabwe. Saka ndingati vakauya nepolisi yanga isiri inclusive, yanga isiri kubata vanhu vese. Ndosaka ikonomi yakaita manyamamire.
Mukuru wezimbabwe Divine Destiny unova mubatanidzwa wemakereke Bishop Anselimo Magaya vaudzawo Studio 7 kuti kusadzoka kwemutungamiriri wenyika panguva iyo zvinhu zvakaita manyamamire norongo kunosvoresa. Vamagaya vati nenyonganyonga iri munyika iyi vamunangagwa ungadai vadzoka kuzogadzirisa zvinhu.
Aifanira kukanzura ouya ogara pasi nemakorokota ake, ouya ogara pasi nema citizens, ouya ogara pasi nemama political parties, ouya ofacilitate kana kuti open up kune yatinoti national dialogue kana kuti hurukuro yevanhu vanobva kuma sectors akasiyana siyana.
Vamagaya vati vomakereke vanofunga kuti nhaurirano munyika ndidzo chete dzingapedza zviri kunetsa munyika.
Hapana bazi rimwe chete rine mazano anokwanisa kugadzirisa nyaya izhi.
Inisi maonero angu ndekuti kana zvinhu zvatangwa zvinofanira kupedzwa kusvikira zvatatitangira zvaitika. Panzvimbo pekuti totanga chinhu togumira panzira, hapana chati chaitika, todzokera kuupenyu hwedu. Saka kuti tizoti titi vanhu ngavadzinde past year away munguva inoteera futi, momentum yechange itovapo panguva inoi nenge isisipo. Saka pfungwa dzangu ini ndedzekuti zvaifanira kunge zvaramba zvichienderera kusvika mazuva mashe, kana kusvika tanzwa kuti zvatakatangira chinhu ichi zvaitika tozomira.
Nyanzvi munyaya dzemutemo dzinoti nyika inoda kuziva kuti ndiani akaita kuti mauto apinde mumigwagwa, nepfuti izvo zvakazoita kuti vanhu vanodarika makumi matanhatu vapfurwe uye vanhu vanodarika gumi vachifa mushure mekupfurwa. Pasi pemutemo, mutungamiri wenyika ndiani mvumo yekuudza mauto kuti apinde mumugwagwa achichengetedza runyararo. Kana mutungamiriri wenyika asipo, dare remakurukota rinogona kupa masimba aya kumutevedzeri wemutungamiriri wenyika kuti audze mauto kuti apinde muvanhu achichengetedza runyararo. Hapana kujeka kuti nyaya iyi yakafambiswa sei, sezvo vamunangagwa vakange vabuda munyika pakatanga kuratidzira uye vane ruzivo nezvinoitika muhurumende vachitiwo hapana dare remakurukota rakagarwa nemusi wemuvhuro. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumunyori webazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Masoja nemapurisa vachiri mumugwagwa mumisha inogara veruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Hurumende yeAmerica nhasi yashora mauto nemapurisa nekushandisa chisimba chakanyanya pavanhu vairatidzira kusafara nekukwira kwemitengo yemafuta edzimotokari. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Muzinda weAmerica waburitsa mashoko nhasi uchiti Amerika haisi kufara sezvo mapurisa nemauto ari kurova pamwe nekushungurudza vatungamiri vemasangano anomirira vashandi munyika pamwe nevemapato anopikisa. Muzinda uyu watiwo unoshushikana nemhirizhonga yange iri kuitika munyika kubvira nemusi wemuvhuro uye wakurudzira vese vane chekuita nenyaya iyi kuti vagadzirise zviri kunetsa murunyararo. Amerika inoti vanhu vane kodzero yekuratidzira murunyararo uye mhirizhonga haina zvainobatsira sezvo ichitowedzera matambudziko munyaya dzeupfumi. Yashorawo kuvharwa kwemadandemutande akaita seWhatsApp, Twitter neFacebook ikakurudzira kuti hurumende ivhure madandemutande aya nekukasika sezvo kuvhara madandemutande aya kuchityora bumbiro remutemo yeZimbabwe pamwe nezvimwe zvibvumirano zvakasainwa nehurumende yeZimbabwe. Mauto nemapurisa akashandisa pfuti utsi hunokachidza nezvimwe apo airwisana nevanhu vairatidzira mumaguta akawanda munyika uye pane vanhu vane chitsama vakatofa muchiitiko ichi. Zvichakadai, nyanzvi dzinoti kubuda neuwandu kwakaita vanhu vairatidzira pamwe nevakatadza kuenda kumabasa kunoratidza kuti munyika mune dambudziko guru rinofanira kugadziriswa nehurumende. Vachenesani Ndungakwa vesangano reRevolutionary Research Institute vaudza Studio 7 kuti kubuda neuwandu kwemauto nemapurisa kunoratidza kuti urongwa hwakadaidzirwa neZimbabwe Congress of Trade Unions hwakabudirira. Vatiwo chinodiwa pari zvino kuti hurumende igadzirise rise zvichemo zvevanhu kwete kutsvaga kuti ndiani akaronga kuratidzira uku.
Ndingati kwakaita impact, yatingati pachirungu impact, nokuti hazvisati zvamboitika kuti maguta esa yatinoziya anga akavhara business kwemazuva akadai. Hasi kuti kuvhara business kwange kwakanaka, asi kana tichiti stay away tokuti izvo kuratidzira kwevanhu vashaya chimwe chavangaite chiri nani chine masimba kupfuura mugara mudzimba.
Murayiridzi wezvidzidzo zvekutapwa kwenhau pachikoro cheHarare Polytechnic vaAlexander Rusero vati hurumende inofanira kuteerera nekugadzirisa zvichemo zvevanhu.
Pari zvino nyaya sandi yekuti zvakarongwepi, zvakarongwa nani. Nyaya ndeyekutarisa chinyi changwa zviri kushungurudza vanhu zvavari kutsutsuma ndezvechokwadi here kana kuti ndezvekunyeba. Tinoona ndezvechokwadi. Nhamo iyi iri kurakasha munhu wese. Nhamo iyi haizivi kuti uyu ndewe bato ripi kana kuti ndewe bato ripi. Saka nyaya haisi yekuri kubva zvinhu izvi kana kuti kwazviri kurongwa. Ndeyekuti hurumende igadzirise zviri kushungurudza vanhu. Hurumende ipote ichiudza vanhu kuti iri kufungei, iri kurongei maerengere nenhamo dziri kusangana nevanhu munyika. Zvekuti zvazobva kuAmerica, zvabva kuBritain, hazvina zvazvinotibatsira.
Vati matambudziko munyaya dzeupfumi acharamba arimo kudzamara vanhu vemuZimbabwe vaisa musoro pamwe chete vachigadzirisa matambudziko aya.
Dambudziko iri rinoramba richienderera mberi tikaramba tiri panyaya yekunongedzerana kuti uyu ndiye nhunzva tunzva, uyu ndiye akanaka, isu sitakanaka, ava vakashata. Nyaya iripo ndeyekuti vana vemuZimbabwe vatungamiri, hutungamiriri huri munyika, hutungamiriri huri mumabato anopikisa, vagare pasi pamwe chete, vaise musoro pamwe chete. Hakasike kutanga tichiona matambudziko aya. Muna 2009 nhamo yarova manyika muZimbabwe. Vanhu vakagara pasi vakataurirana, vamugabe navatsvangirai, vakaita kuti nyika iendere mberi. Zvinhu zvinogona kungoitika nekuti
sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rakaronga kuramwa mabasa uku mushure mokunge mutungamiri wenyika vakwidza mutengo wemafuta edzimotokari zvakapetwa kaviri. Mitengo yezvimwe zvinhu iri kukwirawo zuva nezuva, izvo zvave kuomera vakawanda munyika. Hatina kukwanisa kubata vezCTU kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vashandi vehurumende vakatozivisawo kuti vachatanga kuramwa mabasa svondo rinouya kana hurumende ikasawedzera mioro yavo, iyo vanoti haichina chaichatenga sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mufundisi Evan Mawarire vanotungamira sangano rehashtag This Flag vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende pamwe nekukurudzira veruzhinji kuti vaite zvemhirizhonga mukuratidzira kwakaitwa svondo rino. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vamawarire vamiswa pamberi pedare ramajistrate muHarare Manhera ano vachipomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa uye kukurudzira kuti vanhu vakaratidzira kubva nemuvhuro vaite zvemhirizhonga. Muchuchisi wenyaya iyi vamirira ishumba vaudza dare kuti vamawarire vakapara mhosva iyi musi wa13 mwedzi uno pamwe chete nemutungamiriri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa pavakaburitsa vhidhiyo yakaiswa paFacebook nepaWhatsApp pamwe neTwitter vachikurudzira veruzhinji kuti vagare kudzimba dzavo kwemazuva matatu. Asi rimwe remagweta vamawarire amai Beatrice Mutetwa vaudza dare kuti vamawarire vanofanira kuburitswa muhusungwa izvozvi vachiti hapana chikonzero chekuvavharira mujeri sezvo vati mapepa ari pamberi pedare haratidzi kuti vamawarire vane mhosva yavakapara. Amai Mutetwa vati zvakataurwa navamawarire muvhidhiyo iyi zvekukurudzira kuti vanhu vagare kudzimba dzavo senzira yekunyunyuta nekutadza kuri kuita hurumende kugadzirisa upfumi hwenyika hainganzii mhosva, vachiti vamawarire vane kodzero pasi pebumbiro remutemo yenyika yekutaura zvavanoda. Vatiwo kukurudzira kwakaita vamawarire kuti hurumende ibvise mabond notes hainganzii mhosva zvakare, vachiti matare anogona kurara mazuva ose achitonga munhu wese munyika sezvo zvirizvo zviri kudiwa nezvizvarwa zveZimbabwe. Muchuchisi wenyaya iyi vashumba vati hurumende ichapa mhinduro yayo mangwana pane zvataurwa namai Mutetwa zvichireva kuti vamawarire vacharara muhusungwa. Zvichakadai vamawarire vaudza Studio 7 vasati vapinda mudare kuti zviri kuitwa nehurumende izvi kuvashungurudza kuri pachena.
Zvinorwadza zvatiri kuitwa munyika yedu. Taifunga kuti zvinhu zvashanduka, taifunga zvatakamira tese kubvisa hurumende yamugabe zvinhu zvichashanduka, asi tiri kuona kuti hazvina. Tinongopomerwa mhosva yezvinhu zvatisina kuita. Tine bumbiro remutemo rinotiudza kuti tinobvumirwa kuti tishoropodze zvinenge zvaitwa nehurumende, asi tiri kuzviona kuti aiwa tinorambidzwa.
vamawarire ndomwe vanhu vakawanda vamwiswa pamberi pematare nhasi vari kupomerwa nyaya dzakasiyana siyana dzine chekuita nekuratidzira kwakaitika munyika yose kubva nemuvhuro. Vagari vekuEpworth 61 vanzi nedare vadzoke mangwana kudare kuzonzwa mutongo wavo pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo uye kutanga kutongwa kwemhosva dzavari kupomerwa dzekuita mhirizhonga, kupisa dzimotokari pamwe nekupwanya kamba yemapurisa mukuratidzira uku. Zvichakadai, mashoko aburitswa nemutauriri weMDC vaJacob Mafume anoti mutungamiri weboka revechidiki mubato ravo vaHappy Mochidziva vanga vachimhanyiswa nevari kufungidzirwa kuti vasori mumusha weWaterfalls manheru ano. Pataenda pamhepo tanga tisati taziva kuti chii chazoitika kuna vachidziva. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Cherit Charamba vanoti pane vanhu vanodarika 600 vakasungwa munyika yose maererano nekuratidzira kwakaitika munyika kubva musi wemuvhuro, uye vanosanganisira murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya. Amai Charamba vati mapurisa achiri kutambira mashoko ekusungwa kwevamwe vanhu kubva munzvimbo dzakasiyana siyana munyika kuti agokwanisa kuzopa uwandu hwevanhu vasungwa hwakati tsvikiti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weBritain ari parumana nzombe, amai Theresa May vapukunyuka zvakare nhasi zvichitevera kuvhota kwenhengo dzeparamende pamusoro pekuvimbika kwadzo nehurumende yaamai Theresa. Rimwe remagweta emutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaRudy Giuliani vari kubvuma kuti vamwe vakuru vakuru muhofisi yavaTrump apo vaitsvaga rutsigiro musarudzo ya2016 vanogona kunge vakashanda neRussia zvisiri pamutemo, vachiedza kuti vaTrump vakunde musarudzo iyi. Asi varamba vachiti vaTrump pachavo havana kuita izvi mbune. Zvino munyika zvichiri zvakaita manyama mire nerongo, zvitoro zvakavharwa uye mauto nemapurisa achitenderera mumigwagwa. Vanhu vakawanda mumisha inogara vazhinji vari kuchema chema kuti vari kurohwa zvakaipisisa, vamwe vachiitwa kafira mberi. Muzinda weAmerica muZimbabwe uye mapato anopikisa kuSouth Africa anoti reEFF neDA ari kuti ari kushushikana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu munyika. Nyangwe zvinhu zvaita manyama amire nerongo, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuenderera mberi nerwendo rwavo kunyika dzekumabudazuva kweEurope. Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro nasachigaro wevechidiki muZanu PF kumashonaland West vavengai Musengi uye nengo yeNational Executive yeMDC muzvare Maureen Kademaunga kuti vazeye nezvenyaya iyi. Totanga kunzwa kubva kuna muzvare Kademaunga.
Zvakaita manyama mire nerongo tichitevera kukwidzwa kwakaita mutengo wemafuta edhizeri nepeturu navamunangagwa vakati vasimuka kuenda kune dzimwe nyika. Zvandingataura ini ndezvekuti vazhinji havana kufara nenhano yakatorwa navamunangagwa kuti vakwidze mafuta epeturu nedhiziri, nekuti tinoziva kuti zvinonobata mitengo yese yagara yanga yadhura nakare. Asi maonero edusu ndeyekuti chinhu chanyanya kunesa inyaya yekuti zvinhu zvicharamba zvichikwira nenyaya yekuti tiri kushandisa mhepo tichidyi mari inova yebond note. Mari inoita iyo US dollar yatakambenge tichishandisa haichawanise. Saka kureva kuti munhu anonzi Civil Servant nevamwe vese vari kutambura. Saka kukwira kwakaita mitengo nekuoma kwaita upenyu nekutambura kwevana veZimbabwe ndiko kwakaita kuti tisvike patiri apa. I think ndingangoti kukwibva kwemitengo yepetro nedhiziri takangova ndicho muchisa wakaiswa pamoto wakanga watoumbwa kare.
Vamusengi, munoonawo senyaya?
Yeah, ndofunga vataurawo muono wavo, asi iri ishu yekukwira kwezvinhu zvagara zvaitika chero kwachahistiri yeZimbabwe. Zvinhu zvinokwira zvichidzika, asi hazvidziki nenzira yemhirizhonga kuti vanhu vataiwa zvigaiti ratidzire nekumacha kana kuti nekuvhara rodhi. Business yemuZimbabwe rotofamba nemumugwagwa inenge yakavharwa. Saka kuvhara kune kwaitwa mugwagwa kunokonzera nzara muZimba. Kana vanhu vane vakatsamwa pane nzira dzakawanda dzekuti vanhu vataure nadzo, vangave magwaro kana ivo vari kuMDC vanofanirwa kunyora vanhu havadyi politics. Maelections akaitwa akapera kudhara sekuzonzi ZANUPF yadai
zvaina zvainotibatsira munyika.
Zvarikade maonga, zvinhu zvakamira sei munyika umu?
Mazuva mana adarika taona mapurisa, masoja nevamwe vanhu vanofungirwa kunzi ndeve ZANUPF vachipinda mudzimba dzevanhu vachishungurudza vanhu, kupfanya madhoo, kupfanya mawindo, kurova, kushambaradza vanhu kuti vadirei kutora nhanho inobvumirwa nepamutemo wenyika yekuti vanoda zvavo kuchigarira kumba vachiratidzira kusafara kwavari kuita nehurumende yavamunangagwa. Ndingangoti nhasi mubepa reNews Day manga muchitaurwa nyaya yemunhu wekuyouth league yeZANUPF anonzi Benson Bobo nevamwe vake vakapisa bhazi reZuko emarimwe zuro. Vanhu vandiro vanenge vanotonoapiya kukoti nhasi vakasuka. Saka tiri kuona kuti zvinhu zviripo izvi zvekuti mapurisa nemasoja ndo ari kuonekwa nevanhu njenezi pasi. Ike zvino kukoti kune vamwe vakatopinda vachipinda makusina nhasi vana Benson Bobo vandikutaura vakapisa mabhazi eZuko. Saka tiri kuona kuti kwaita mhirishongo yakanyanya iri kunyanya kubata madzimai nevana vechidiki vakomana vari kumemererwa mhosva dzavasina kutara kunzi ndimi muri kupisa, ndimi muri kuluta nevanhu veZANUPF pamwe chete nemapurisa nemasoja vachitumwa nehurumende yavamunangagwa. Saka zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Vamusengi, tipewo mhinduro yenyu pane zvataurwa namuzvarekade maonga.
Ndo yandikutaura ishu yekuti violence ari kuti iri kukonzerwa nevanhu veZANUPF. Handizvoba, anoziva sei kuti uyu ndeweZANUPF? Vakakonzera noizvi ndo maMDC because ndo vaivhara rodhi ende business remuZimbabwe kuti ifambe munhu andofamba nemurodhi.
Ko, nyaya yavari kuti vamwe veZANUPF ndo vamiswa pamberi pedare vachinzi vakapisa bhazi vanga vachinzi vana Bobwa?
Kwee, kuri kunyeperwa. Hakuna munhu weZANUPF zvekudaro. Tinganyepa, hakuna mupurisa kana muuto akatova munhu. Hakuna kuda vakataura kuti nganava ndo vangatoziva but haisi vatina vatakaona.
Tanzwawo kune mutori wedu wenhau, taurai Shava kuti kuburuwayo zvinhu zvakamira sei.
Vanhu vakawanda kunyanya vanogara kumisha inogara veruzhinji vange vachifamba netsoka kupinda nekubuda mudhorobha nekuti makombi akawanda ange asati adzokera mumigwagwa. Zvitoro zvikuru zvakadai sana OK neTM Pick and Pay pamwe nemabhanga zvatanga zvakavhara ndokuzovhura nguva dzekuma 10 mangwanani uye kuzosvika nguva dzekumasikati. Pazvitoro izvi pange pave nemitsetse yakareba vanhu vachida kutenga hupfu, chingwa nezvimwe zvinoshandiswa zuva nezuva. Studio 7 yasvika pamupilo hospital panguva dzinoshanyirwa varwere masikati asi pange pane vanhu vashoma vange vachiuya kuzoona varwere ava uye mune imwe ward taonawo vanhu vanosvika gumi vakakuvara zvakasiyana-siyana vamwe vachinzi vakapfurwa pamhirizhonga yakaitika mumazuva matatu apfuura. Mumwe mukoti asina kuda kudomwa nezita uye asina kuda kutaura pamhepo sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau ati vakawanda vevanhu ava vasati vaonekwa nana chiremba sezvo ana chiremba nana mukoti vakawanda vange vasingakwanisi kuuya kumabasa. Vamwe vataura neStudio 7 vati kunyange hazvo iri kodzero yevanhu kuratidzira kusafara kwavo nekutambura kwavari kuita havatsigiri nyaya yekupaza nekuba zvinhu uye vanotarisira kuti hurumende ichagadzirisa zvichemo zvevanhu nekukasika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyika munguva iyo mhirizhonga iri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, titarisei misoro yenhau dzedu dzanhasi. Pastor Ivan Mawarire vanomiswa mudare vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kuBelarus vochema-chema vachiti zvirango ndizvo zvauraya upfumi hweZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.